Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Kana bagare manera nasi uri kuti wechipiri gunyana 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyere inya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinoreva kuti kune vanhu iye zvino vakabatwa nechirwere cheCovid vasiri kuzivikanwa muZimbabwe. Ndozvinhu zviya zvataitaura vakandemire kuti kana tisina health system yakasimba zvinhu izvi zvichazobatana nesu pamberi.
Vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose. Chikwata chenhengo dzebato reANC kana kuti African National Congress rekusouth Africa chotarisirwa kusangana nezano PF chete murwendo rwacho muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire badza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose pachishandiswa nzira yekuvheneka yemichina yePCR. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7298. Vanhu vafa vasvikawo pamazana maviri negumi kana kuti 210 zvichitevera kushaya kwevamwe vaviri nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuchirwere ichi hwakasvika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 5455 izvo zvakasiya vanhu vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 1633 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuuya panguva iyo hurumende yakawana zvimwe zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere kana kuti maPPEs kubva kuEgypt pamusoro pezvimwe zvakabva kuRussia zvakatambirwa munyika nezuro. Nekune rumwe rutivi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nezuro vakaudza vatori venhau kuti hurumende yavo ichange yorambidza veruzhinji, makurukota pamwe nevakuru muhurumende kuita nzendo dzekunorapwa kunze kwenyika sezvo nzendo idzi dziri kudya mari yekunze shoma iri muhomwe yehurumende. Mukuzeya nezvenyaya yeuwandu hwevanhu vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pamwe nedanho rehurumende rekuda kumisa vanhu kunorapwa kunze, tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuEngland Dr. Matthew Nyashano avanoti zvikamu zvevanhu vabatwa vaine chirwere zvakakurisa kwazvo pachitariswa uwandu hwevanhu vakavhenekwa.
Zvinoreva kuti kune vanhu iye zvino vakabatwa nechirwere cheCovid vasiri kuzivikanwa muZimbabwe. Ndozvinhu zviya zvataitaura vakandimire kuti kana tisina health system yakasimba zvinhu izvi zvichazobatana nesu pamberi. Ndokubatana nesu kwazvaita iye zvino. Ndozvataitaura kuti vanhu vavhenekwe, vanhu vadzidziswe zvavanofanira kuita. Haungudze vanhu chete kuti munofa nechirwere rubva vaziva. Aiwa, vanhu vanoda rudzidziso.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti uwandu hwevanhu hunge huchimbokwira saizvozvi? Tingati here vanhu havasi kutevera mitemo yekuchengetedza kusapararira kwechirwere?
Vanhu hakusi kuti havasi kutya chirwere cheCOVID-19. Aiwa ba, muZimbabwe chiri kuitika ndechekuti pane zvinhu zvakati kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti vasimudzire utano hwevanhu veZimbabwe, especially at community level. Tinofanira kunge tine dzidziso yatinopa vanhu yekuti vanhu vave vanoziva kuti zvii zvinotarisirwa kana kuti vasabatwa nechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvakaita sekusiya mukaha pakati pavo kana vachinge vasangana, zvinhu zvakaita sekusaungana vari padyo nepadyo vachiita yatinoti social distancing, zvinhu zvakaita kuvhara miromo nezvivhariso kuti vasange vachifema mweya unenge uine utachiona hweCOVID, zvinhu zvese izvozvizvi zvinosungirwa kuti zvidzidziswe vanhu, uyezve at community level tichiita yatinoti public health, panofanira kunge paine inonzi provision of scarce commodities.
Takanzwawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachiti hurumende ine urongwa hwekurambidza vanhu kuenda kunorapwa kunze senzira yekuchengetedza mari. Munotambirawo sei danho iroro?
Ini ndini chandinoda kutanga kuvhunza pamusoro pazvataurwa navaConstantino Chiwenga ndezvekuti vari kuti hakuna munhu achanorapwa kunze. Vanenge vachirevei? Nekuti vanhu veZimbabwe havana kumbogara vaenda kunorapwa kunze. Vanhu vakanorapwa kunze tinovaziva isu. Wekutanga ndiye ari kutaura iyeyi vaChiwenga ndo vanogara vachirapwa kunze. Vese vanhu vari muhurumende umu tinoziva kuti vanoenda kunze. Zvavava kutaura izvi ndirikutoona kuti hazvinei neruzhinji.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuEngland neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica iyo iri kuteera kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezvisere, kana kuti 27,368,000. Uwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitatu, kana kuti 893,000. Vatorezano PF rinoti chikwata chebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC hachisi kuzoonana nemapato anopikisa sezvo richiti munyika hamuna matambudziko. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanobata chigaro chemutauriri wezano PF vaPatrick Chinamasa vaburitsa gwaro nhasi masikati vachiti chikwata cheANC chakatumwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, icho chiri kutungamirwa nemunyori mukuru muANC vaS Magashule, hachisi kuzoona mapato anopikisa. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chichaonana neutungamiriri wezano PF chete, huchange huchitungamirirwa nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaObert Mpofu. Vati musangano uyu uchashandisa kwa senzira yekusimbaradza ukama huripo pakati pemapato maviri aya. Vatiwo chikwata ichi hachina mumwe wachichasangana naye parwendo rwacho, vachiti Zimbabwe haina dambudziko rayakatarisana naro. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chiri kuuya munyika apo paine mashoko emanyepo ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaChinamasa vati bato ravo richashamisa mukana uyu kutaura mamiriro akaita zvinhu munyika. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachwayo vati zviri pachena semhanza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vakati zvinoshamisa kuti Zanu PF yatora danho rekuvharidzira mamiriro akaita zvinhu munyika.
Chii chavari kumbotya? Chavari kutya inyaya yekuti ndivo dambudziko racho. Ndosaka vachienda mberi vachiti hakuna crisis, hakuna chakadai. Inyaya yekuti ivo pachavo ndo crisis yacho, ndo vari kukonzeresa zvinhu zvese zviri kuitika nenyaya yavo yekubira maelections kwavakaita.
MDC Alliance inoti yakazvipira kusangana navose vanokwanisa kuti matambudziko ari munyika agadziriswe, kusanganisira chikwata cheANC ichi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti ruzhinji ruri kunhonga svosvo nemuromo munyika, vakati zvavo kuda kuti vanhu vese vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika, vachiti ZANU PF haikwanise kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iri yoga. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato rava rina chikonzero chekuti risangane nemapato anopikisa vachiti vose vanoda zvekutaurirana vanofanira kuenda kunaurirano dziri kuitwa pasi pePollard.
Neshamwari yedu yakarwira rusununguko huye iri kutungamira kuSouth Africa. Naizvozvo hatina musangano watinopinda namasangano anoshanda nevapambi pfumi kuti vakonzeresa mhirizhomu munyika ino yeZimbabwe. Zvakare hatina chikonzero chokusangana navo. Kana vachida kusangana neZANU PF vanoenda kumusangano wePollard kunosangana mapolitical parties vose muZimbabwe vachisangana neZANU PF ikoko. Ikoko kwakakodzera kuuya havana kurambira. Asi kumusangano weANC neZANU PF ayo ndozvauri izvozvi ndeweANC neweZANU PF. Kana vachida kuzoitawo musangano wavo rimwe zuva neANC inobva mukuronga nekumukuwirirana kwavo.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Tinashe Muzamindo vati hazvisi mumaoko eZANU PF kuti itaure kuti chikwata cheANC ichi chichataura nani, asi kuti vaRamaphosa vanove vakadoma chikwata ichi kuti chiuye kuZimbabwe. Zvichakadai, mashoko aburitswa navamagashule anoti chikwata chavo chichange chine vanhu vatanhatu vanoti ivo vamagashule, Muzvare Lindi weZulu, vaGwede Mentashe, vaTony Yengeni, vaEnoch Godongwana pamwe naamai Nosizi weNqakula. Vamagashule vati vari kuuya kuzoita nhaurirano neZANU PF asi havana chavataura nezvokusangana nevemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira. Mashoko eZANU PF neANC aya anouya apo dzimwe nhomwa dzavaRamaphosa dzaitungamirirwa navaSidney Mufamadi dzakatadza kusangana nevemapato anopikisa mwedzi wapera mushure mekusangana nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatambi vemitambo yakasiyana siyana nevaimbi vanoti mari dzavari kupiwa kuitira kuti vabatsirikane munguva ino yeCovid-19 ishoma. Nekudaro hurumende inofanirwa kuvabvumidza kuti vaite mabasa avo anovawanisa mari inoita kuti vararame zvakanaka. Nonorai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwehomwe yemamiriyoni makumi maviri emadhora emunyika muchinoi negurukota rinoona nevechidiki mitambo netsika muZvare Kesi Coventry, vaimbi ava vati kunyange vachitenda zviri kuitwa nehurumende kuvayamura mari dzavari kupiwa kumatunhu ishoma zvikuru. Mutambi kana muimbi anenge agutsa vari kusarudza anopiwa mari inoita madhora zviuru zvishanu zvemaRTGS, asi kana riri boka rinopiwa madhora zviuru zvinomwe nechidimbu. Mumwe mumhanyi, Memori Dere Mauro, uyo ati airarama nekumhanya mijaho mirefu, ati mari iyi ishoma nekudaro inofanirwa kupiwa pamwedzi wega wega kwete kamwe chete sezviri kuitwa.
Kumbiro chedu tanchikumbira kuti fundi sezvo takafetwa necovid, tanchikumbira kuti iuyewo monthly since hatichakwanisiwo kuenda kunomhanya. Tairaramawo nekumhanya tikanzi econet ine tournament kuvicfors, taikwanisawo kuenda young girls tichinomhanya but apa zvakatotiomera. Saka tirikumbira kuti tikaapplyawo fundi ngaiuyewo monthly kusvikawo covid yapera.
Mumwe muimbi Brian Soto, uyo anorarama nekuimba munzvimbo dzekutandarira dzakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19, ati mari dzavari kupiwa dzinofanirwa kuuya nenguva sezvo vave kufa nenzara.
I don't know, nenyaya yatinayo yecovid-19 iyi takabatwa. Vamwe tairarama nemalive show chena chinoemba chinowana chouviri. Saka mubvunzo wangu uri pakuti amino mafanzi acho achakurumbidza here kuuya kufa nenzara sevaimbi.
Muzvare Coventry vabvuma kuti mari dziri kupiwa ishoma, asi vati zviri nani nekuti ane ganda ane nyama hazvinzane neasina.
We know that this is just a small amount and we're hoping that the small amount can just help in any way that you see fit. We know we need to do more and I promise that we will look at trying to do more for you.
Mumwe mukuru mubazi rezvemitambo amai Hilda Garisa vati mari iyi iri kupiwa kumapoka matatu anoti avo vanotamba zvekumiririra nyika zvakafanana nekuenda kumitambo yekunze kwenyika kwakaita sekumaOlympics, kwozoti avo vanotamba mitambo yemudunhu renyika dzakapoteredza pamwe nevanotamba mukati menyika mumatunhu.
Tanga tichitanga kupa vaya vatinoti elite Elite ndo vanhu vaya vanotendera kuma Olympic Games. Tatine mukana kuwapawo mari nekuti tinoziva kuti vanoda kuti vave vanhu vanoda kuvandudzwa kuti vaprepare. Tatine zvori netayat yevatatichiti excellence. Excellence ndo maathletes edu akaenda kuma All Africa Games last year.
Mudunhu reMashonaland and West vanhu vakanyoresa kupiwa mari vanosvika mazana matatu nevaviri kana kuti 302, asi vakawana mari iyi vanosvika zana nemakumi mana nevashanu chete nekuda kwekuti vakawanda vaka tadza kunyora magwaro zvakanaka anoita kuti vanhu vapihwe mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madhokotera emuNigeria akatanga kuramwa mabasa nezuro achinyunyuta kusabhadhara kwavo mari dzekubatsirikana munguva ino yekurwisana nechirwere checovid-19 uye kusapiwa kwavo zvipfeko zvekushandisa kuitira kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Vamwe vashandi mubazi rezveutano pamwe nemasangano anomirira vashandi ava ari kuyambira kuti anogona kukanda mapadza pasi kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Kubva pakatanga chirwere ichi, vashandi vezveutano vanodarika chiuru vabatwa necovid-19. Vakuru vehuru vemuCameroon pamwe nemasangano anobatsira vanoti vagari vemunzvimbo dziri kumuganhu neNigeria vanoda rubatsiro zvichitevera kurwiswa kwakaitwa nechikwata cheBoko Haram, izvo zvasiya vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vasina pekugara. Vagari vari kutiza dzimba dzavo kubva kutanga kwanyamavhuvhu apo vakarwiswa vanhu pakafa vanhu 22 uye vamwe 24 vakakuvadzwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire badza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, sezvo ivhu riri iro musimboti webudiriro yenyika. Upfumi gore rino haunawo kumira zvakanaka nekuda kwechirwere checovid-19 chapa kuti vakawanda vagare mudzimba. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mwedzi wapera vakaparura chirongwa chekusimudzira mabasa ekurima vachiti vanoda kusimudzira nyaya dzekurima kuti dziunze mari inodarika mabhiriyoni masere panosvika gore ra2025. Kurima kunounza mari inosvika zvikamu 15 kubva muzana muupfumi hwese hwenyika kana kuti gross domestic product kana kuti GDP. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti kurima kwakakosha nekuti
Zimbabwe it's an agro-based economy. Kumakambani kwa tinoona uko ma raw materials mazhinji anobva ku agriculture. 70% of the raw materials comes from agricultural sector. Saka tikaita go risina kubuda zvakanaka. Zviri kureva kuti ma industry edu asangana nematambudziko makuru achamanikidzwa kunotenga ma raw materials iwaya kunze kwenyika. Zvo padambudziko kuupfumi hwenyika nekuti tinotaka kurwisana nenhauye kutsvaga foreign currency iri kunetsa.
Muzvinafundo Mugano vanoti izvi zvinoreva kuti
marates anokwira, mitengo inotanga kukwira. Saka tikaita production yakanaka tinokwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. Ongoro ratinoita isusu vanoona nezveeconomics inoratidza kuti Zimbabwe gore rega rega inopedza mari inosvika $750 million, chitenga atingati ma-cereals ne soyabean kunze kwenyika. Zvinova zvinorwadza chaizvo nekuti zvirimwa zvinokwanisa kurimwa muZimbabwe. Tochengetedza mari iyoyo muno muZimbabwe. Pamusoro pezvo tinorasikirwa futi nemukana wekuti makambani edu abudirire nekuti tikaisa mari iyoyo muZimbabwe. Zvikureva kuti vaya vanonge vachiita zvemachemicals, mamwe machinery, transporters vano benefita kuti zvakare mabasa avo anezuva nezuva ishanda nevanhu vanonga vari kumunda.
Imwe nyanzvi munyatso zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzekurima.
Hurumende ngainyanye kuemphasize nyaya yeirrigation. Kuti kuramba tichirely on rainfall hazvinyanyi kutibatsira senyika. Takufana kuisa mari yakawanda munyaya yeirrigation. Tine madhamu akawanda zvakanyanya atinogona kushandisa kuirrigeta agricultural sector yedu munyika. Saka maondero angu inini hongu mainputs tinoada, mafarmers anofana kuwana mainputs, but mari zhinji ngaende kuinvestment rehabilitation, investment kuirrigation, kuitira kuti tikwanise kuita climate proof agricultural sector yedu.
Nyanzvi munyaya zveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo gowo shoma remwaka wapera rapa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo.
Makore maviri apfuura munyika makaita nzara, vanhu vanodarika 7.5 million vaida rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemadhona akasiyana-siyana. Chibage chakakohwewa makore maviri apfuura hachina kupfuura 1 million tons pagore rega rega. Kureva kuti chachakashomeka kubva pa 2 million tons inodiwa pagore.
Asi vaBoroma vanotiwo kuti zvifambe zvakanaka hapafaniri kuitwa nyaya dzeuori.
Saka danho rehurumende rekubatsira varimi muchirongwa chepresidential input scheme rakakosha kuru pakupedza nzara nekubatsira mhuri dzinotambura munyika. Itarisiro yedu yekuti urongwa uhu husvike kumativi mana yese yenyika, uyezve husvike kumhuri dzakakodzera zvisinei nemaonero avo matongerwo ezvenyika.
Hurumende inoti kutanga vhiki rinouya ichapa varimi vanosvika mamiriyoni maviri zvikwanisiro zvekuti vatange gadziro rekurima, sezvo vezvemamiriro ekunze vakatozivisa kare kuti vari kutarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Sangano rinomirira vadzidzi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe, University of Zimbabwe Students Representative Council, rinoti rakaumba sangano reUZ COVID-19 Task Force iro richange richibatsira vadzidzi vepachikoro ichi mukurwisana nechirwere cheCOVID-19. Mike Hove weStudio 7 abata mutungamiri weUZ SRC Muzvare Abiona Mataranyika kuti tinzwe nezvechirongwa chavakaumba ichi.
Hatingarambi takagara kudzimba tichiita kuti zvikoro zvisaenderere mberi. Asiwo mukuti zvikoro zvienderere mberi takagara pasi sevatungamiri vevadzidzi SRC tikafunga izvo kuti ngatiitei sangano iro rinotarisa kuti vana vechikoro vari kutedzera here mitemo yeCOVID-19, iyo inosanganisira kugeza maoko nguva dzose nekumisa mishonga yemaoko masanitizers, uyezve nekutarisa kuti pane social distancing here, uye zvakare sekupedzisa nekuti vanhu avari kufika here mamask kuti tigare tichengetedza mitemo yekuti COVID-19 isapararire kwese kwese.
Sesangano, zvii zvamuri kuita mukudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro?
Tiri kushandira tiri pa University of Zimbabwe. Sangano iri rine vanhu vanodarika iko 20. Iro basa ravo nderekuti vanenge vachifamba mese munenge mine vadzidzi vachitarisa kuti vadzidzi vari kutevedzera here mitemo yekudzivirira COVID-19 kupararira kwayo. Ndiro basa ravo ravari kuita kuti tichengetedze vadzidzi vedu vari vatano, nekuti izvo hatikwanisi kuramba takavhara zvikoro asi kuti zvikoro zvienderere mberi. Tinodawo kuti vadzidzi vedu vange vakachengetedzeka.
Vechidiki vamuri kusangana navo vari kunzwisisa here kukosha kuremekedza mitemo iripo yakanangana nekudzivirira kutekeshera kwecovid-19 munyika?
Vazhinji vevadzidzi vari kunzwisisa zvakanyanyisa kukosha kwakaita kudzivirira nekuremekedza mitemo iripo, asi kuno avo vashomawo havazoshayiki vanenge vasinganzwisisi vanotongofungirawo kuti chirwere ichi chiri kungotaurwa asi vazhinji vacho toda kutenda kuti vari kunzwisisa uyezve vari kuremekedza mitemo iyo yakaiswa yekuti vanhu vapfeke mamask uye nekudzivirira nzvimbo dzine vanhu vakawanda ende zvinhu zvinofadza zvachose
petai hurukuro yedu nekukandira vechidiki vemuzimbabwe mazwi ekurudziro akanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere checovid-19
kuvechidiki vari muzimbabwe ndinoda kuvakurudzira ivo kuti vagare vachidzivirira chirwere ichi nekuti chirwere ichi chiriko and kuti chisapararira nenyika yese ndinokurudzira kuti vechidiki vaone vachitedzera mitemo iyo yakaiswa kuti itevedzere kuti tidzivirire covid-19
avanga vari mutungamiri wesangano reUZSRC Muzvare Abiona Mataranyika vashara vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswera sei vatiri veStudio 7 murese Zimbabwe. Ini tinoitwa Mwadira Ndiro Cape Town. Tochekutanga dotaurawo pamusoro pemamiro akaita coronavirus munyika yedu yeZimbabwe. Tunzoti vanhu vakawanda vari kubatwa uye vasinombobvira vakabuda kune dzimwe nyika. Chandinokurudzira vanhu ngavasavarairwe stereki, ngavatedzere zvese zvinotaurwa nehurumende neWorld Health Organization, zvese zvokuti vanhu vagare vakapfeka mamaski uye vaite masocial distances. Ngavasa varairwe vanhu nekuti chirwere chacho chokwadi chiriko. Zviri kufadza zvino kutunzwa kuti vanhu zhinji vari kupora, asi hatisi kuda kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda munyika. Bhozi, muri kuona vana chiremba vana mukoti vari kuramwa mabasa, saka zvitori nani kuti munhu iwe pachako utore matanho ekuzama kuzvidzivirira kubva kuchirwere. Bhozi, hauzive kuti uchabatwa nacho ungararama here kana uchabatwa nacho ungafa. Uye dombotoro pane zvematongerwo enyika apa. Mabatirwo ari kuitwa nyaya dzevanhu vanopikisa munyika umo ari kutishungurudza zvisingamboite, ari kutishungurudza chaizvo. Matare munyika medu hatichazivi kuti achiri matare enyika here kana kuti ave matare emapasta. Hatichanzwisisi kuti kana vachirambira kupa mukana wekubhadhara mari dzechibatiso kuna vana Scala, zvinodzoka zvotishamisa nekutityisa chaizvo. Dei vamunangagwa vagona kuti nyika muitwe zvinhu zviri pachena uye zvinhu zvinofadza munhu wese. Matare ngaatonge nekutonga kwa kwete kutonga vari pasi pezvematongerwo enyika. Ndatenda hangu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka timpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8 PM manerwano. Mchirongwa chanhasi tirikuzanyaya zvekuparara zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus munyika. Icho pari zvino chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa14 Gunyana. Mure Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa che The Connection na 8 PM manerwano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 416 vakavhenekwa nezuro munyika yose. Chikwata chenhengo dzebato reAfrican National Congress rekusouth Africa chotarisirwa kusangana nezanupf chete murwendo rwacho muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti varimi vasagarire mapadza mwaka uno kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambombozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika December ku VOA Ndebele.